Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 1 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore mukati memakore gumi kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege pane bhambu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kadzi reWomen and Law in Southern Africa rinoenda kumatare edzimhosva richida kuti mutemo unobvumidza kubviswa kupa muviri uwandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raparurwa nhasi nebhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukura nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% pagore mukati memakore gumi anotevera kana hurumende yakashandisa kurudziro yekuvandudza upfumi hwenyika. Asi gwaro iri rinoti kana hurumende yakasashandura maitiro ayo, upfumi hwenyika ucharamba uchidzikira nezvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3% gore roga roga. Uye rayambira kuti nzira ichatorwa neZimbabwe ndiyo ichaumba remangwana rayo. Kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, World Bank iri kukurudzira hurumende kuti itore matanho anosanganisira kusunungura mashandiro emusika wemari yekunze, kuti ivandudze mitemo inobata boka rezvicherwa kuitira kukwezva vanoda kudyara mari dzavo, uye kugadziridza migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa. Zviri kukurudzirwa neWorld Bank izvi ndizvo zvakakurudzirwa zvakare nechikwata cheIMF chakanga chiri muZimbabwe masvondo mashoma adarika. Rimwe gwaro rakaburitswa nebhanga repasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika yepiri pasi rose panyika gumi dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro ichitevera Argentina. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe ndiyo muAfrica nyika ine mitengo yezvekudya iri pamusoro zvakanyanyisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi uye varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Mukatarisa pagwaro iroro nezvinhu zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe iite, ndezvinhu zvizhinji zvavanokurudzira pastaff monitored program yanamushanda muhurumende. Handioni zvinonyanya kugozha pazvavanokurudzira ipapo, asi zvimwe zvacho zvinenge zvichida kutize vadzaniche pfungwa dzavo vanatsokunzwisisa chimiro chenyika yedu seZimbabwe. Saka ndinoti inini kuderera kwanga kuchiita upfumi hwedu hasina kunyanya kukonzerwa nekuti pamwe tanga tiri kubata upfumi zvakanaka, aiwa, asi kuri kukonzerwa nechimiro chekunze.
Asi kana muri kutaura kuti zvinhu zvagara zvichisimudzwa kana nana IMF Staff Monitored Program, zviri kureva kuti hurumende ine ruzivo nezvinhu zvese izvi. Sei isiri kugadzirisa matambudziko iwayo?
Hazvigadziriki nezuva rimwe chete mukoma. Hazvingagadziriki nezuva rimwe chete, zvakafanana nemusika mutemo wamunotaura. Haugoni kuti ugadzirike nezuva rimwe chete, nekuti unotetoredzera chimiro chenyika. Kana upfumi hwedu hwakunyanya nge huri informal sector, zvinoreva kuti nyange kugadzirisazve simba remari kunonetsa nekuti kunoteredzera chimiro ichocho. Saka hazvigoni kuti titi nezuva rimwe chete, mwedzi umwe chete, kana gore rimwe chete matambudziko iwawo anenge achizopera. Asi tinenge tichida kuti zvatinoita zvese zvinge zviri zvinhu zvinorwisana nedambudziko pasavane kujekera kumashure.
Kune vamwe vanoona vagwanyanya vanoona kunga zvisiri zvinhu zvinganzi zvakanyakuoma zvakaita sezviri kukurudzirwa kuti hurumende ivandudze mitemo inobata nyaya dzezvicherwa pamwe nekusunungura musika wemari. Zvinhu zvinganzi zvingada nguva here izvo?
Kusunungura musika wemari kuri kutaurwa apa kunoita chokuti bhanga guru rehurumende rinoisa ruoko rwaro pamusika wemari. Asi ndikakutsanangurira mashandiro anga achiita musika wemari, munogona kutoshamisika kuti zvinobva nepi. Ndakazombozvitsvagurudzawo ndikaona chokuti chekutaura kwamuri kuita ikoko ndiwo kutofunga kunoita vamwe vese vanenge vari musika. Usachida kutonge uchichinja kana kusiyangana kutengesa mari, unongofunga kuti mutengo wemari uri kubatwa nebhanga guru rehurumende. Ndava hapana bhanga guru rehurumende rinobata mutengo, zviri mupfungwa dzedu, zviri mujere dzedu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakundikana kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege yeko panogona kunge paine bhambu. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vazivisa kuburikidza negwaro kuti mangwanana anhasi vanoona nezvenhandare dzendege dzemunyika veZimbabwe Airport Authorities vaziviswa kuburikidza nekambani yendege yeFast Jet kuti pane munhu azviti John Doe ati panogona kuita njodzi yemabhambu kana pfuti panhandare dzendege dzemunyika. Vacharamba vati nekuda kwemashoko aya ayo ari kuferefetwa, kuchengetedzwa kwedzinhandare dzemunyika kwawedzerwa. VaMnangagwa vanga vachitarisirwa kunotaura kumusangano weInternational Energy Development wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Asi mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ndo vanonzi vazotaura vakamirira mutungamiri wenyika. Apo wave mwedzi wakurume uyo unocherechedzwa semwedzi wekurwira kodzero dzevanhu kadzi, rimwe remasangano anoshanda akamirira kodzero dzemadzimai reWomen Law in Southern Africa raenda kumatare edzimhosva nechikumbiro chekuti mutemo unobvumidza kubviswa kwepamuviri uyo wakadzikwa muna 1977 uwandudzwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Ivy Chimedza, gweta rinoshanda nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA, vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court chekuti mutemo wokubvisa pamuviri uvandudzwe kuti ubvumirewo vanasikana vasati vabva zera pamwe chete nemadzimai anobatwa chibharo muwanano kuti vabvumirwewo kubvisa pamuviri.
Minor girls below the age of 18. Because they
vana vasati vabva zera vasina kubatwa chibharo vanorambidzwa kubvisa pamuviri pamwe nemadzimai anobatwa chibharo muwanano. Saka chikumbiro chataisa kudare ndechekuti mutemo wokubvisa nhumbu uyu uvandudze kuti madzimai nevana ava vabvumidzwe kubvisa.
Amai Maxine Chisweto, vanoshanda nesangano reVeritas, vati zvakakosha kuti mutemo wokubvisa pamuviri uyu uvandudzwe, vachiti vana vakawanda munyika vari kufa vachiedza kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo.
Tani nguva yakareba tichinzwa kuti vana hobho vari kufa gore negore vachiedza kubvisa mimba zvisiri pamutemo uye zvinozovakwadza. Saka mutemo wedu senyika unoshuvira kuchengetedza vana nekukura kwavo. Iyi inoda kubatsira kuti kana vaya vakarodzwa vari vana vakwanise kubatsirwa zvinyore panyaya yatinoti termination of pregnancy.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati havaoni zvakanaka kuti vana vasati vabva zera nemadzimai ari muwanano anengaita pamuviri vakwanise kubvisa pamuviri. Hurumende inofanirwa kutsunga dzisimbe kuona kuti zvinhu zvagadziriswa kuzvipatara.
Maonero angu ndeyekuti tiri kucreate a society kuvayati isisachike kuuraya chandofunga kuti chofanira kuitwa nehurumende kana tichida kubetsera vana vanobata nhumbu vari vadiki ndechekuti ngati improve healthcare delivery system yedu
mochikumbiro chaisa kudare ichi weusa yado mabazi rezveutano dare reparamende nehofisi yemuchuchusi mukuru wenyika semapoka anechekuita nenyaya iyi motauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi vakati tibate gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora asi nharembozha yavo yanga isingapindi hatina kukwanisa kunzwa kuparamende pamwe nehofisi yemuchuchusi mukuru kuti vatambidzwawo here magwara anovazivisa nezvedanho resangano iri kumatare sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare renational assembly vaDaniel Molekele vati dare reparamende rava nemakore richitaura kuti mutemo uyu uvandudzwe
Termination of Pregnant Act Amendment Bill. Tichapa vanhu veZimbabwe mukana kuti vatipe miona yavo because tichatenderera Zimbabwe here.
Mutemo weTermination of Pregnancy Act uyo wakadzikwa nyika isati yawana kuzvitonga kuzere muna 1977 unobvumidza kubviswa kwenhumbu chete kana pamuviri apa pachiisa mudzimai akazvitakura panjodzi kana mwana ari mudumbu ane urema hwakanyanyisa kune avo vanenge vabatwa chibharo neavo vanenge vaitiswa pamuviri nehama yepechko vanobvisa pamuviri zvisiri pamutemo munyika vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu gwaro rehealth demographic survey rakapesera kuitwa muna 2015 raiti zvikamu makumatatu kubva muzana zvevanhu vanofa vakazvitakura vaifane kuda kwekubvisa pamuviri nenzira dzisina kufanira ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere direct from Washington the voice
of America be away tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nezuro vose vakashanyira muganhu weAmerica neMexico nguva dzakasiyana uko vakanakurirana nyoka menyu pamusoro pedambudziko rezviuru zvevanhu zviri kuyambuka zvichipinda muAmerica zuva nezuva. Kufa kwevanhu vechiPalestine vanogona kusvika kumuzana negumi nevaviri kana kuti 112 vachitsvaga rubatsiro nezuro muGaza City kwashoropodzwa nevakawanda pasi rose nhasi zvichitevera mashoko evakaona zvichiitika pamwe nevashandi vebazi rezveutano muGaza nekuti zvakakonzerwa nekurwiswa nepfuti neIsrael. Israel iri kuzviramba ichiti vanhu vakawanda vakatsikirirana vakazotsikwa nemotokari dzaiparubatsiro dzainge dzave kutiza. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitika munyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa nemakambani ari kugadzira mugwagwa unobva Harare uchienda kuChirundu. Nunura ijena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanowirirana nevekumwe kumatunhu munyika kuri kuitwa zvirongwa zvehurumende zvakaita sekuvakwa nekugadzirwa kwemigwagwa. Avo vanoti mapinzirwo evanhu mumabasa anopiwa mari nehurumende haana kujeka uye azere neuori. Mumwe wechidiki anoti ari kushaya basa ndimuzvari Ben Yuda Tsoto vekumapinga uko kuri kushanda kambani yetensa.
Vari kuya nevanhu vavo kubva kuHarare vachienda vari kuya kuzowana basa. Panapa tane 3 weeks. Tinobata hafu 5, tinoswera kuzobuda nafu.
Muzvari Soto avo vanoti vaimborarama nekuita maricho, vanoti iye zvino vave kurarama nekutengesa bonde kuvashandi vemugwagwa vari pamapinga asi hazvisi kubhadhara zvekuti vakwanise kurarama.
Ndobva tatofara tikatazororawo kuenda mumabhavhu. Kuenda kubhavhu unenge uchitsvagirawo vana chikafu, zvinhu zvakaoma.
Mumwe mugari weParukoba vaJeremiah Sande vanoti pavanhu vanosvika zana vakanyoresa kuna sabhuku wavo kuti vapinde basa vaviri chete ndivo vakakwanisa kuriwana vachiti zviri pachena kuti pari kuitwa zvechioko muhomwe kuti munhu apinde basa.
Tikakapinda ngani pati kwedu kune 170 inofana 2 kana kuti 3 aitibaga 2 chete vakapinda wekwedu uku.
Patabvunza kuti sei vana vashoma vari kupinda mabasa munzvimbo mavo, mukuru wemasabhuku munzvimbo yemapinga uye vari vaimbove muri wehondo yerusununguko vaezra horwe vanoti vakambobvunzawo kuvakuru vekambani vakanzi vashandi vachatorwa zvishoma nezvishoma kusvikira vawanda sezvo mugwagwa uchangotanga kugadzirwa.
Vekambani vakati hongu tinotora, asi tinotora nemai nemastages vachatora kana vachitora namba inosvika kuma100 asi havaitori musi muchi mumwe chete.
Mumwe mukuru wekambani yetensa varichman Machanga vanoti vanopa basa vagari vemunharaunda muchapfuura mugwagwa uri kugadzirwa sezvo riri donzo ravo kusimudzira vanhu nenzvimbo dzavanoshandira. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vakaita musangano wechimbi chimbi apo vakaudza vakuru vakuru vemakambani ari kugadzira mugwagwa uyu kuti vose vachapinda mabasa vanotanga kunyorwa mazita nemasabhuku, mazita acho ozoundwa kumahofisi kwavo uko gwaro remazita acho richazodhindwa risati rapiwa vemakambani kuti vapinze vanhu mabasa.
Tinoita kuti vanhu vanisenge tapiwa iwavo tona kuti tinoita tinopa kontrakta vanhu vanobva kunzvimbo iyoyo.
Pakamboita mutauro zvakare pakagadzirwa mugwagwa unobva kuBetbridge uchienda kuHarare zvichinzi pari kuitwa zveuori sekutaura kwamai Sarudzai Makirichi vekumasvingo.
Ndiyo semukriteria yavakangoshandisa but kutorwa kwevanhu kwacho vakangotora just a few but vanhu vakazotorwa theresi vanga vangori vekubva kumusangano.
Hatina kunzwa kuti hurumende ine hurongwa here kana kuti polisi panyaya dzekupinzwa mabasa nemakambani anenge apiwa basa rekugadzira migwagwa sezvo gurukota rebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vanga vasati vachipindura mibvunzo yavanga vati tivatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Makambani mashanu anoti Bootman World, Fossil, Exodus, Masimba neTensa akapiwa basa nehurumende rekugadzira mugwagwa weHarare kuChirundu uye unotarisirwa kuwanisa mabasa vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nonorai Jena.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rakatambira chikumbiro chevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump chekuti havafanirwi kumiswa pamberi pematare nekuti vaimbo vemutungamiri wenyika. Dare iri richanzwa chikumbiro chavaTrump ichi. VaTrump vari kutongwa nemhosva yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo muna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden. Vane dzimwewo nyaya dzakawanda dzavakatarisana nadzo dzavari kupomerwa panguva iyo vari kutsvaka rutsigiro rwekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato remaRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
VaTrump nyaya yabvuma kutambirwa neSupreme Court. Tichaona Supreme Court ichikwanisa kunzwa appeal yavaTrump. Vati Supreme Court iongorore mhosva dzavakupomerwa dzavari kuti vakaita vari president. Nechidimbo vari kutaurwa kuti ivo sezvo vanga vari president panyaya dzavari kupomerwa idzi havafaniwe vachibatwa kana kuendeswa kumatare dzemhosva because vane yatingati pachirungu immunity yavanowana in terms of constitution yeAmerica yavari kuti vanayo kodzi racho. But tinoona kuti kumasure uku matare yese haasi kuwirirana nezvekuti vari vaTrump. Kana Supreme Court yakati aiwa vaTrump vane immunity, then zvinoreva kuti nyaya dzese dzavari kupomerwa idzo dzavari kunzi vaida kupandukira hurumende pavakasiya chigaro dzinonongwa dzichipera.
Vamwe maonero avo zviri kuitwa neSupreme Court zviri kubatsira vaTrump. pane chamunoona pane zvikuitwa ne Supreme Court zvinogona kunzi zviri kubatsira va Trump.
Chokutanga ndechekuti va Trump ndo vaendesa nyaya iyi ku Supreme Court and tikona kuti Supreme Court yabvuma kuti nyaya iyi ndike ne chimbi chimbi. Ende vari kuti kuda maybe inokwanisa kunzikwa muna April. Zvinokwanisa kubatsira va Trump kana Supreme Court yakapa mutongo wavanowira nawo kuti vakwanisewo kupinda musarudzo dzatiri kuona dziri kuuya dzema presidential nemama elections ari kuuya. Saka nyaya iri apa yatove nyaya yekurwisana nenguva vatrump vachidzwisana nenguva kuti nyaya iyi inzwike kusupreme court nekuti ithink vari kuonawo kuti nyaya iyi yakaramba ichienderera iri kumatare ari kuzasi uko havazokwanisi kuwana mukana wokuti vazova vachipindawo musarudzo dzemaelections dziri kuuya idzipi. But tinoziva kuti masupreme court judges ari kusupreme court ikokoko vakawanda vapo vanhu vakapindawo panguva yaTrump and vazhinji vacho vakatoiswawo navatrump. Saka kana vanhu vachitaurawo kuti aiwa Supreme Court iri kubatsirawo vatrump havasi kurasika bcause Supreme Court iwo ine majaji havakaisawo vatrump ivowo vachiri president.
Havanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachishanda segweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Mwana akakumbira chingwa unopiwa chingwa, akakumbira hove unopiwa hove, kwete kuti mwana akakumbira chingwa unopiwa dombo, akakumbira hove unopiwa nyoka. Ipai vana vanhu mari, kwete zvekuti vanhu vatama kuda kuvavhundutsira kuti asodzi kuda pamwe basa ari koshi. Munopedza makuta kuti hei vanhu vari kufa, imi ndimi kuuraya vanhu nekuti hamudo kupa vanhu mari.
Makadini makadini mukoma Zulu. Ini ndiri kunzwawo kubatikana nenyaya yekwamahachi kuchipinge uko kwachechecho uko. Isusu tichikura ichiri growth point kusati kwatombowa nemalocations. Vanhu vano kunzi ngavabve vanhu vakagara variko mashops achiri kutoverengwa ari machechechi. Now town yaya kuexpanda ichienda kune vanhu. Kanzuru ngaisasungisa vanhu. Ichiti izvoni vanhu vakagara zviri kunze kwemutemo ngavangotaura kuti town it's a town development iri kuexpanda ichiuya kwamuri. Saka taakukubvisai tichikuisai apa kana kuti taakukubhadharai mondogara apa. Yeah, that one tinozvitambira because ini ndakatokura ndikadzidzako kusvika ndabvako vani vavo vaingogaramo ike zvine zvaim 42 vani vavo vanongogara. Hatisi kufara nazvo. Indonzi bongai jambaya ndiri kumarondera asi kuchipinge ndokumusha.
Masora sei vashamari veStudio 7. Kusanaya kwemvura madhura rakaita zvinhu muZimbabwe asvisanyika kumaweri zvava kunyadzisa kuti munhu weZANU PF amire pamberi pevanhu chitaura kuti ndovhotera ZANU PF kwati pamberi nayo zvava kunyadzisa izvozvo. Nyika yedu yasvisiswa kumaweri neZANU PF. Nyika yedu yavondomoka yavondongwa. Muchina chirimo hapana chinhu zvakutonyadzisa chaiko chaiko kuti utaure ndiri muhurumende ndoshani zvava kunyadzisa pavanhu. Saka poda kuti vechidiki vaona kuti vangaita sei chikurudzira vachiduku kuti musagarira maoko. ZANU PF ndaonebwa plan nguva ichakanaka nguva ichiripo.
Mutaura kuti kwai inyika iyo kuti dhora rekuamerica nemabhondi emuzimbabwe rinonzi 18,000. Makazviona kupi? Makazviona kupi? Kwai mogadzisa upfumi? Mogadzisa upfumi nenzira ipi? Yamakagadzisa upfumi nenzira ipi yamotaura? Musada kutamba nevanhu ava nevapesistensi ava vagwanyanya ava musavaisa paredhiyo. Chii chamuri kutaura ivapo? Chii chavangataura kuti nyika inogadziswa nenzira ipi? 10 kg inoita 100 and something thousand. Musada kutamba nepfungwa dzavanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nagwenyambira nemukurumbira Wilfred Tichaona maAfrica anozivikanwa nerebasa rekuti nyamasvisva achimba nechikwata chembira chemaungira enharira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Musambo wandinoridza musambo wepasi chigare mbira music
vari kutambira sei musambo wenyu mumamana
vanhu muno munyika vari kutambira asi kuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji ndingangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvo vadiluted kana kutingatiwa wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena pesendeji yevanhu vanotambira amo musambo iwoyu ndo vamwe vanhu vaivevi vazhinji vacho vakakurira kumusha.
Nyamasvisva mabhakure eminembira takakunzwai kare, matambudziko arimo mubasa renyuri ndeapi?
Tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo. Pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota musambo wedu bhosi uchinyoridza musambo inonzi traditional music yezimbabwe. Saka machallenges atinosangana nawo kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo musambo wemuzimbabwe uri musambo wechivanhu wetsika dzedu nemagariro. Unotaura tsika dzedu nemagariro vari kushaita
kunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwi nawo kumashure uko?
Pandakafoma maungira 2005-2006 first album rangu rinonzi Maungira ndakahwina namaaward best mbira. 2007 vandaita album rinonzi Chinamanenje achifambisi pandahwina futi best mbira namaaward. Kubva ipapo ndopa zvakabva zvadzimwa zvembira kategori mumanama awards ndaitaura muyao. Ndakafamba kunyika dzakawanda. Ndakaenda United States of America, ndaitwa Portland, ndakanoridza California, Oregon, Whidbey Island, Washington DC. Ndadzoka ndobva ndaenda kuSweden the other year futi ndikaenga cultural exchange program China, cultural exchange program.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanofarira musambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira chivanhu kwedu kumabira kungava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva vari kuita chivanhu chavo vari kuita muchato vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani corporate functions. You are free to contact me +263 772 211 610.
Chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai.
Kambo kanonzi Madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo kanonzi tiisei maoko kuna dzou maoko kuna nhingi wosimudza woisa kuna nhingi kane kachidetembo kachitaura zvemutupo ndo Madzinza iwayo.
Kutenda kukuru kune vadare ese vatungajira pane rinodare tichikumbira kuti muti batiro kuisa maoko maoko kuna vadare ese tichisa maoko kumuera moyo
manga muchinzwa kambo kanonzi Madzinza manzwa hurukuro yaitwa nanyamasvisva ari parunare muHarare naIvan Zizininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwawo chirongwa chelive talk nhasi manheru na8pm apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwaro raburitswa neWorld Bank riri kuti kana Zimbabwe yakagadzirisa zvinhu upfumi hunogona kukura nezvikamu 10 kubva muzana pagore. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Banga repasi rose re World Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda.